Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu zanasi chipiri kubvumbitene 2018. Zimbabwe inotambira nyika zayai simbo rambidza kuti dziongorore sarudzo zakaita se Britain, America, Canada nedzimwe kuti dziongororwe sarudzo dzichaitwa munyika gore rino. Asi masangano anoona nezvesarudzo munyika anoti vekunze vanoongorora sarudzo vanofanirwa kukurumbidza kupinda munyika uye vanofanirwa kukokwa neZimbabwe Electoral Commission kwete nehurumende sezviri kuitika. Nengo dzedare reHouse of Assembly dzinodaidzwa kuparamende zvechimbi-chimbi kuti dzizee mitemo mitsva inofanirwa kuiswa pamitemo yesarudzo iyo mapato anopikisa nemasangano akazvimirira anga achiti ivandudzwe sarudzo dzisati dzaitwa munyika. Dzimwe nengo dzezanoPF dzochema-chema kumanikalende dzichiti sarudzo dzemaprimary ebato radzo hadzisi kuitwa negwara rakajeka. Hurumende yadzosa mayouth officers mubazi revechidiki avo vakambenge vagumurwa hurumende ichiti haina mari yekutambirisa vanhu ava. Muchirongwa cheThe Connection paLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki mukutsvagira mapato avo rutsigiro musarudzo dzichaitwa munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860-6080-15580-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tichange tiri kutarisa kukosha kwakaita misangano kana marali ekutsvaga rutsigiro panguva apo nyika yakatarisana nesarudzo gore rino. Tichatarisazve nhaurwa yekuti hurumende yava kudzosa mayouth officers mubadzi revechidiki ayo akambenge agumurwa hurumende ichiti haina mari yekutambirisa vanhu ava. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.